Bato re-MDC Alliance raona communique yabuditswa mushure mokunge kwaitwa SADC Summit. Communique haina kutaura nezveZimbabwe nedambudziko ranetsa muZimbabwe, nyaya yemahuman rights abuses, nyaya yepolitical crisis iyo inova nyaya yakatumirwa nhumwe nava President Cyril Ramaphosa kuti vauye kuno vataure nemastakeholders emuno muZimbabwe vanzwisise kuti dambudziko iri ropedzwa sei.
Imimi seMDC Alliance manga makatarisirei?
Tanga takatarisirawo kuti SADC ichataura something pamusoro pe-crisis yemuZimbabwe, asi toona kuti hapana chataurwa communique iyi. Tinongoramba tichitarisira kuti SADC icharamba ichitarisa dambudziko remuZimbabwe. Ndofunga tinoziva kuti vamunangagwa ndo vakanga vari chiyewe organ on politics, defense and security, inova organ inofanira kutarisa nyaya dzerunyararo muregion. Saka iko zvino tiri kuziva kuti vamasisi President Masisi vekuBotswana ndo vava chairperson, uyezve President Cyril Ramaphosa vava deputy chairperson weorgan.
Tatarisa mabudiro aita zvinhu, muchaita sei nenyaya iyi?
Tichangoramba tichinoka pamadhozi eSADC kuti vanzwisise dambudziko riri muZimbabwe, uyezve vaite intervene, nekuti SADC ya protocol on politics, defense and security inopawo matanho anogona kutorwa nemaregional bodies neSADC kuti ibatsire Zimbabwe kupedza the political crisis iri munyika. Tichidododza, ticharamba tichigogodza kuSADC kuti itibatsire semaZimbabwe.